Genesisi chitsauko chemakumi mana nepfumbamwe. Ipapo Jakobho akadana vanakomana vake akati, “Unganai kuti ndikuudzei zvichaitika kwamuri pamazuva anouya. Unganai muteerere, imi vanakomana vaJakobho. Teererai kuna baba venyu Israeri. Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu, chiratidzo chokutanga chesimba rangu. Unokunda mukukudzwa, unokunda musimba. Unozunguzika semvura zhinji, hauchazokundizve. Nokuti wakakwira panhoo yababa vako, vakakwira panhoo yangu, uye ukaisvibisa. Simeoni naRevhi, mukoma nomununʼuna, minondo yavo zvombo zvokurwa. Ngandirege kupinda parangano yavo, ngandirege kuva paungano yavo, nokuti vakauraya vanhu mukutsamwa kwavo, uye vakagura marunda enzombe sezvavaida. Kutsamwa kwavo ngakutukwe kunotyisa zvakadai, uye hasha dzavo dzaiva noutsinye kudai. Ndichavaparidzira muna Jakobho, uye ndichavatsaura muna Israeri. Judha, hama dzako dzichakurumbidza, ruoko rwako ruchava pamitsipa yavavengi vako. Vanakomana vababa vako vachakotama kwauri. Uri mwana weshumba, iwe Judha, unodzoka kubva kune zvaunouraya, mwana wangu. Seshumba anonyangira uye anovata pasi, seshumbakadzi, ndiani anotsunga kumumutsa? Tsvimbo youshe haingabvi kuna Judha, uye mudonzvo womutongi pakati pamakumbo ake, kusvikira asvika kumuridzi wawo, uye kuteerera kwendudzi ndokwake. Achasungirira mbongoro yake pamuzambiringa nomwana wayo padavi rakaisvonaka. Achasuka nguo dzake muwaini, zvokufuka zvake muropa ramazambiringa. Meso ake achasviba kupfuura waini, meno ake achachena kupfuura mukaka. Zebhuruni achagara kumahombekombe egungwa, uye achava zororo rezvikepe. Muganhu wake uchasvika paSidhoni. Isakari imbongoro ine simba, ivete pasi pakati pamatanda amakwai. Paanoona nzvimbo yake yokuzorora kuti yakanaka sei, kuti nyika yake inofadza sei, acharerekera pfudzi rake kumutoro uye akava mubatiri wechibharo. Dhani acharuramisira vanhu vake somumwe wamarudzi aIsraeri. Dhani achava nyoka iri parutivi pomugwagwa, semhakure iri munzira inoruma chitsitsinho chebhiza, kuitira kuti mutashi waro awire pasi neshure. Ndakamirira rusununguko rwenyu, imi Jehovha. Gadhi acharohwa neboka ravapambi, asi acharova pazvitsitsinho zvavo. Zvokudya zvaAshari zvichava zvakakora, achauya nezvinonaka zvakafanira madzimambo. Nafutari isheche yemhembwe yakasunungurwa, inobereka tsvana dzakaisvonaka. Josefa muzambiringa unobereka mazambiringa, unobereka uri pedyo netsime. Matavi awo anokwira pamadziro. Neshungu vapfuri vanomurwisa vanomupfura noruvengo. Asi uta hwake hwakaramba hwakasimba, maoko ake akasimba akagwinya, nokuda kworuoko rwaiye ane simba waJakobho, nokuda kwomufudzi iye Dombo raIsraeri, nokuda kwaMwari wababa vako anokubatsira, nokuda kwowamasimba ose anokuropafadza namaropafadzo okumatenga kumusoro, maropafadzo okwakadzika kuri pasi, maropafadzo amazamu neechizvaro, maropafadzo ababa vako makuru kupfuura maropafadzo amakomo ekare, kupfuura zvakawanda zvezvikomo zvamakore ekare. Zvose izvi ngazvigare pamusoro waJosefa, pamusoro womuchinda ari pakati pehama dzake. Bhenjamini ibere rinoparadza. Mangwanani anodya nyama, madekwana anogovera zvaapamba. Ava vose ndivo marudzi gumi navaviri aIsraeri, uye izvi ndizvo zvakataurwa nababa vavo kwavari paavakavaropafadza, vachipa mumwe nomumwe kuropafadzwa kwakamufanira. Ipapo akavarayira akati, ini ndava kuzosanganiswa navanhu vokwangu. Mundivige namadzibaba angu mubako mumunda waEfuroni muHiti, bako riri mumunda waMakapera pedyo neMamure muKenani, rakatengwa kubva kuna Efuroni naAbhurahama senzvimbo yokuviga pamwe chete nomunda. Ndipo pakavigwa Abhurahama nomukadzi wake Sara, ndipozve pakavigwa Isaka nomukadzi wake Rabheka, uye Riya akavigwa ipapo. Munda nebako riri mauri zvakatengwa kubva kuvaHiti. Jakobho akati apedza kurayira vanakomana vake, akadzora tsoka dzake mumubhedha, akabudisa mweya wake akasanganiswa navanhu vokwake.